Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZANUPF neTripleC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023. Murwere wekurapwa moyo papa Renyatwa Hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZANUPF vakagopinda munyika vachasungwa. VaKasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vaKasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Zviro toKasukuwere kamwana kadikika zvino hakuna zvakadari. Tatiyokadiki tangarwira ikaenu. Hatina zviro tomupfungwa medu. Hatina mekashadzi mumaziso medu. Hatina zvakabvara donje munzeve. Tinoteerera musangano weZANUPF kwawakabva. Ndosaka takahwina hondo. Hatina maedzimas. Ndosaka takabvisa iyenzini. Ari kurota ari South Africa ukoko. Kana aine zvivinda haikuda kutumira tsamba registration. Pinda muZimbabwe. Tobotanga kudhira newe nemapurisa nemhosva dzake. Tobotanga kudhira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kuAmerica.
VaKasukuwere hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare.
Hakuna zvinotaura kuti kana uri kandhuri immune from your criminal acts in the past. No constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability. Agopinda tione ribodhira nenyaya dzo. Asati afunga zvekuita candidate. Mbavha hazibvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 Nyamavhuvhu anoti reZANUPF nereCitizens Coalition for Change kana kuti TripleC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
Mutauri webato iriva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo
kozvine kodzerwa vanhu vekuchipinge vari kuzimbabwe ndokune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutorewo ndiri kutanga isu vatakazoenda taana adeke 1975 takabatanane vazhinji vekuchipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vange vatikapfuure nekumanikarendi zvisanganisa nekuchipinge saka zvine kodzero kuendazve kune vanhu magamba ehondo vanhu vakadzidza hondo mushure mavatsamura mashero vasungura muzambiki ushino vatienda uchiti ndibhoorei chichasaa ipapo ndokugona kaikodo
vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichimotonga. Vamwe vachingomashuka, vachingomashuka, isu tichingotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. Vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo.
Negwara ratapiwa napurezidhendi wedu ED Munangagwa kuti tifambe naro ndogwara ratichatevedzera sevana vemusangano wezanupiwa tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera asi tiri kutevedzera gwara iroro ndo richatichitsa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dziri kudiwa napurezidhendi.
Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukuwadzana takatokunda kare kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimbovaona havakwanisi kukambena akanga ariko neFriday aida kupa vanhu matishet vanhu vanenge vachitotiza matishet avo.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo. Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo.
Nhasi tanga tiri muJohannesburg patanga tichikurukura nemaZimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives. Chekutanga nyaya yekuti maZimbabweans auye kumusha kuzogota. Chechipiri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudhiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha. Munoziziva kuti tichahwina zvine mutsindo asi yakudifenda vote inenge iri nyaya yakakosha. Chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha vane kusapota strap. So ndo zvinhu zvichatiswa tachidhiskasa zvinenge zviri papolisi yedu yedhiaspora yatinenge tichiita maask and task.
Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani. Nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu mwoyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu mwoyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo mwoyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemwoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vave kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakaziya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji avakwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mishonga yese yanga ichibatsira mwoyo zvokuti ko zvinoi zvaanozvifambira kuzvigarira. Taakutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatiri kungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kumba hacho.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awo. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuZimbabwe chete. Vanhu kubva kuma vanoita maoperation vanoita perfusion chivese vanhu vanga vangori munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muZimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit. Azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrigozhin Prigozhin vakati mauto avo ainge ave pedyo ayo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175-7255 pashortwave. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinonzi Pain Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupfuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano kuYoung Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized zvati nemazvo, zvakare zvive zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika, zvakare zvichibatsira nzvimbo dzavo dzavanonge vachitira kuti mahost communities. Mining industry inoda mari yakawanda tikati capital intensive, asi takafarira zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one, tangatichita tinoti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture, kufarming. Painonge dzegwa uyo hagona kurima munharaunda, todedzwa vanhu vemudhuze vachizodzidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kwakanaka kunoitwa sei. Saka takazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka
saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambirwa zvine mutsindo. Takachiparira kumabrilliant north ndokwatakatira kuwana kwatakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamind pake. Tikadeedza makurukota ehurumende akauya veministry of mines and mining development, tikadeedzawo maprovincial minister vemadevelopment north nemakey stakeholders esem mining nevamaini maYoung Miners emunzvimbo. Akauya akati kadazuva rakadaka tipo vanhu vakadzidha paine maexhibition, tikabvako ndokunochita zvakare kumasvingo yataiti Young Women Miners Day. Asi katakangozendamera ndekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa. Zvakare kwaka kukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemining apa tichipanina maawards zvekuti taitenderazve 13 times yekari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosenza kuvati uyu ari kugona nekuudzamwe notaita productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenza kugate gold refinery rakawanda sei, ende uye ari kutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake, sesiti iri kuonekwa here, zvakare toongororawo kuti infrastructure iripo, michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo, nekuti tiri mu21st century kuti vasaireruke zvakare vaza kuti paine michina yezvino zvino. Zvakare tinongorora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba rekuchera zvakare achiprosesa ipapo potepote achitori nebhoira rake achikomplita value chain yemaini ndopati kuti iyi maini yave estandard maini, nekuti kubva 1980 mamaini akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma, small has been small, medium medium, large large.
Ndeapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tichibva izvo tikatabva kumidlands takuenda kumatsouth, kumatsouth manikaland, kumanikaland maxcenter, chingotenderera chingoidentifya vari kuita zvakanaka. Zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kata identifya maini yakadaro tikaipawo publicity. Zvinozoitawo kuti tinovawana kuinvest vanoona kuti iyo maini ndasikazoti kune maini yakadaro. Izvozvi kwatakabvawo kumukomaa manewspaper nezvenge yakaitika iyoyo kwabva kwatsomoka kuti tasikazi kune maini yakanaka kudai. Tikasangana nemunhu wekutibetsane naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika ine chikodza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu maini tingasimudze mapozitioni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga yanokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaya zemariwo tinoona kuti ine kuda kuti inge chiremegwei kuti ingatibetserawo nezvemakuti ine matambudziko ayiwo asi ariko mabanks akutora kuda kuuya kuti ahwise nyaya yekuti mabanki kudhara aitya kuti aise mari kuchimoskero kuti mari inovanoiti it's high risk enterprise inorisa kuti mari kanakapinda kanachika kuti pamuna mari kazara munoiita asi kuti isusu yang hina solution takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yainvestwa zvakare iyo mine ichisimukawo mamodels vatyanobaradhamise pamwe chete vamwe vakaenda kuchikoro vamwe vakatibva kumabhenki kuti create mamodels anochengetedza mari sa mabhenki ari kuuya vakatotara kutaurana navo ana vb bankiwo ana stanbic ava neduo bhenki remayouth inonzi empower bank tiri kutaurirana kusati kwaita hako zvibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
naita va
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai Kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba
Makadini kozvara nhasi vatereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asi zvetsananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko amushamarari inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musorongo watenderera nenyaya dzemacheche plus mufundiso nengwa isananguro wacho vandiudzawo zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo cheche the right cheche yekupinda nokuti vamwe vanoti vakadzi vakawanda vamwe vanoti hativerenge bhaibheri vamwe vanoti kana usina mari mufundisa wekumba kwako saka musorongo watenderera nenyaya dzemacheche idzi saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to
amai tinotenda nemubvunzo wenyu kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi makadiniko houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa batsirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristo ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora mamoslems vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemamoslems nesimakristo saka chechi ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura chechi handi chiwako chiwako chinosongana makristo inozi church building saka chechi ndimwi imimi mudikani mutori chechi maungana maakuzi chechi zvakare muri makristo anotenda kuna Jesu ngatichienda pamberi kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic Anglican Methodist Apostolic Mazion ama denominations awo masangano ano emakristo saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonisa kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda saka inini ndofunga kuti zano renenga kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchurch pindai muchurch ine zvino zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchurch ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchurch yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo chechi ndinga kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanakai babai
mazviwira moga vatereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kubetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vateereri mazvinzwira zvaangazvitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi international cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club America ina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika pari zvino. Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super Six ine mapoints mana. Dzimwe nyika dzapinda muSuper Six dzinoti Netherlands, West Indies, Sri Lanka, Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutauriri webato riri kutonga rezanupf vachris mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato rezanupf vasevia kasukuwere avo vari kusouth africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya Jerry nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu veZANUPF neTCC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023 veZANUPF vainge vari kuchipinge nezuro uye veTCC vari kuSouth Africa vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi murwere wekurapwa chirwere chemoyo akavhiiwa pachipatara cheparirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani vatereri kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com anokonekai nemufaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele
soku isi